manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kubvumbi 15 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndounenge wamutemo uchazosunga vanhu kuti pakunyoresa pakuvhota tichateedzera mutemo wakati.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vapa mapato ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuti vazeye mitemo yesarudzo iri kuda kuvandudzwa.
Kune dzimwe nyika zvinhu zvekuitika izvozvo. Asi muZimbabwe zvazvanyatso kutanga
mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti vanotambira mutemo uri kuda kudzikwa nehurumende wekuti varimi vakwanise kushandisa zvipfuyo zvavo semari yechibatiso kuti vaone zvikwereti kumabhanga iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanoti vapa mapato ose ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuti anga azeya mimwe mitemo yesarudzo iri kuda kuvandudzwa nekomishini yavo. Izvi zvinosanganisa uwandu hwevanhu vachavhota pa polling station imwe neimwe uye kuti ndiani anotenderwa kuvhota. Amai Makarau vanotiwo zvinenge zvasungwa mushure mekuzeya zviri kubva kumapato ndiwo uchave mutemo wenyika. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo muna 2018 asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga pane kunetsana kwakasimba pakati pezek nemapato ezvematongerwo enyika anopikisa ayo anoti haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa sarudzo nezek nekudaro ari kuda kuti veAfrican Union neveSADC vapindire. Mukuze anyaya yekuvandudza mitemo yesarudzo iyi tabata amai Rita Makarau.
Takavanyorera vese kuti ngavange vatibudza zvavanofunga mumasvondo maviri anotevera. Vese vachitinyorera kwatiri kuzeki. Isu tozoita ndingati kugadzira kuti zvabva kuvanhu zvese ndezvipi, zvinogashirika ndezvipi, zvisingagashirike ndezvipi, sezvisingagadzirike tozodzosera zvakare ruzivo urwo kuvanhu vese vatiri kutaurira navo pari zvino.
Saka zvamunenge maunganidza izvi ndo unenge wamutemo unenge wakusunga vanhu
ndo unenge wamutemo uchazosunga vanhu kuti pakunyoresa pakuvhota tichateedzera mutemo wakati.
Pamwe vamwe vari kuti kunenge kusina dzidziso yakanyatsokwana amai Makarau nekudaro ndo saka pachinyanya mutauro munyika umo. Zvii zvamuri kuitawo kudzidzisa vanhu nezvesarudzo?
Tiri kuronga kuti patinongotanga kunyoresa tinofanirwa kunge tatotanga kufanenda muvanhu kuvadzidzisa nezvesarudzo zvakakwana. Tingati kutaura kuri kuita vanhu kungodai kuri pachokwadi nekuti hatisati tatanga. Asi patinongotanga tova kuti vazoona kuti matangiro atinenge taita nekudzidzisa kwatinenge chiita vanhu zvinenge zvakakodzera here vachidzoka zvakare kwatiri kuti pamidzira ipakati pamidzira yekumatunhu akati.
Apa mune mishanda here nemasangano akazvimirira akaita sana ZESIN nana Electoral Resource Center?
Tinoshanda nemasangano ese ayo vanenge vauya kwatiri vachizadzikisa zviri pamutemo zvavanofanirwa kuita kutirakidza zvavachashandisa kana kuti kutikumbira isusu zvetinoshandisa tikange tabvumirana tinenge tichishanda navo mukudaro.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunare muHarare. Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7
tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Makristu akawanda muZimbabwe nepasi rose nasi ari kuenderera mberi achirangarira kufa nekumuka kwaJesu Kristu. Makristu anotenda kuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa nemusi wechishanu akazomuka nemusi wesvondo. zvuru nezvuru zvemakristu zvakaendawo kuJerusalem kuIsrael zvichitevera nzira yakafambwa naJesu achinoroverwa pamuchinjikwa zvakatakurawo michinjikwa. Mukuziya nyaya iyi tabata mwe mukuru wekereke yeMethodist Church muHarare Reverend Levi Kadenge.
Tarini kuti nesande mangwanani anenge asiya buriro anenge asiya guva akunda rufu ndozviri kuitika panguva inei hama yangu.
Ko tichitarisawo zuva remugovera painge pachiitwa sei?
Zuva remugovera pane kuzorora kuripo. Mugovera wacho iwoyoyo unotonzi unoyera the Holy Saturday nokuti pane zvinhu zvaitika nyange mumusha dzafa munhu mukuru mazuva anoteera iwayo anoremekedzwa kwazvo nokuti pane chinhu chaitika chinoita kuti mhuri irangariri zvichitozonyanya nokuti uyuuyu mwanakomana wamwari. Saka mugovera uyu izuva rekuzorora kunyange isu takaungana kunzvimbo dzakasiyana siyana tinenge tiripo tichiita zvidzidzo tichisimbisana tichidzidzisana tichipanana mazano tichiparidzirana tichinamatirana tichiimba tichitamba tichingorumbidza asi takamirira zuva remusoresande mangwanani tomuka tichiti Jesu wamuka sezvaakamuka makore mazhinji akapfuura. Uku kunenge kuri kurangarira tichitenda Mwari kuti wakatipa chiitiko ichi kuitira kuti isu tisunungurwe zvikuru muzivi zvedu.
Mumwe mukuru wekereke yeMethodist Church muHarare Reverend Levi Kadenge vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi nhasi tiri kutarisa zvimwe zviri kuitwa munyika kuti Zimbabwe isarambe ichipedza mari yakawanda nekutenga zvinhu kunze kwenyika zvakaita segorosi. Nyaya yekuti Zimbabwe iri kutenga zvakawanda kunze ndiyo iri kupawo kuti mari inyanye kushayika munyika. Mutungamiri wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vanoti vachashanda nechirongwa chehurumende cheCommand Agriculture kuwedzera gorosi munyika kuti Zimbabwe isarasikirwe nemari yakawanda kunze. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvechirongwa chavo.
Tirikushanda pamwe chete nehurumende pachirongwa chavo cheCommand, saka tichazenge tichitutsira pabasa ririkuitwa neCommand apo vari kutarisa kurima 50,000 hectares. Isusu tichange tichiita 20,000 hectares.
Saka tichitarisa pane zvanga zvichimboitwa makore apfuura aya, mungati mawedzera newandu wakaita sei?
Zvirongwa zviviri zvikabudirira tinenge taenda isu pachirongwa chekuti taita zvakapetwa kaviri.
Imimi mune muchishanda sei nehurumende apa? Imimi mune urongwa hwenyu here kana kuti mune muchibatsirwawo nezvimwe nehurumende? Munoshanda mese sei?
Isu tinenge tino urongwa hwedu tichibatsira avo varimi vanenge vasiri paCommand Agriculture vatagara tichiita. Tagara tichiita chirongwa chekubatsira varimi kurima pamuna 2009 kusvika pari zvino. Saka ndo zvatirikuramba tichiita.
Mukakwanisa kuwana gorosi ramuri kutarisira tichitarisa nyaya dzemari, Zimbabwe inenge yasvika pachidanho chipi?
Ndodaira kuti nyika inosumukira zvikuru panyaya dzegorosi kurimwa kwaro nokuti tinenge tava nekudya kwakakwana tanga chechipiri hatirasikirwa nemari yekunze. Mukatarira kubva gore ra2015 kusvika pari zvino tatenga gorosi inopfuura 350 million. Saka zvirongwa izviri zvinenge zvishanda pamwe chete zvichaita kuti nyika isaburitse mari yese yakawanda kudaro. Tiitawo kuti varimi vave nemabasa uyezvewo makambani emuno anotengesa mbesa fertilizer nemichini awane basa.
Mutungamiri wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria nezvedanho rehurumende rekuda kuwandudza mutemo kuti mombe nezvimwe zvipfuyo zvishandiswe sechibatiso kuti varimi vakwanise kuwana mari dzezvikwereti kumabhanga. Varimi vakawanda munyika havasi kuwana mari kumabhanga nekuti havana magwaro kana kuti matitle deeds. Mukuziya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Kwemakore akawanda isu sebato tingati sesangano rinomirira varimi taachikupfuura nemainsurance companies tichida kuti tiwane mukana wokuti tiite yatinoti livestock banking yekuti ngombe dzavarimi dzigone kushandiswa se collateral sechibatiso kana munhati endoda kuti ini ndigone kutora chikwereti kubank ndichishandisa ngombe dzangu. Saka taiita izvozvo zvikatomboda sokufamba patakambofamba neimwe kampani yeinsurance tichiti tifambe saizvozvo zvikamboita sokufamba varimi vachiinsura ngombe dzavo tichida kusevenzesa mainsurance policies engombe dziya kuitira kuti varimi vagone kuwana insurance. Kune dzimwe nyika zvinhu zviri kuitika izvozvo asi muZimbabwe zvazvati zvanyatsokutanga. Saka tinotarisira kuti nekufamba kwenguva sekurongwa kwazviri kuitwa nokukurukurirana kuri kuita vanhu ichocho chirongwa chinogona kupfuurira mberi chinogona kutambirika zvakanyanyisa kuvarimi havasina matitle deeds edzimba nezvimwe zvakadaro.
Asi ka vamwe vanoti vaZakaria hurumende yadi kupindira zvakanyanya ichibatsira nekuti tinoona kuti munguva yeRhodesia varimi vaikwanisa kuwana zvikwereti nemuripo uri pasi pasi zvikuru kana kuti yatingati interest rate iri pasi chaizvo zvakanyanya zvakazoita kuti vamwe vakwanise kunge vachibudirira munyaya dzekurima idzi.
Ya zvaiitika munguva yeRhodesia zvatisiyanei nezviri kuitika iye zvino nokuti hatingatendi tose kuti zvaifamba munguva iyoyo ndo zviri kufamba iko zvino zvinhu zvashanduka zvakanyanyisisa. Zvaiitika munguva yeRhodesia zvazvii zvokuti hurumende yanga iripo yainga ichipa zvikwereti zvakanyanyisa kuvarimi vanga varipo panguva iyoyo kunyanyanya vechichenavo vachipuwa tingati zvikwereti zvaiva zvemakore anogona kupfuura kana 30 years, ino 25 to 30 years zvokuti vabhadhare malong term aya, koita zveequipment zvaisvika kuma between 5 and 15 years, kwezoitawo zvemashort term iri working capital yaiita kubva pagore rimwe chete kusvikira kumatatu kana mashanu. Saka izvozvo hatingagoni kuzvikompeya nezviri kuitika iko zvino nokuti iye zvino murimi aripo pamunda iko zvino unoda support yakafanana neyaipiwa munhu wanga aripo pamunda before 1980 even kuenda kumberi kwe1980 tichinosvika kunana 1990. Saka hatingatendi isusu kuti varimi varipo iko zvino vari kuwana support yakafanana neyaipiwa munguva yaana Smith.
Mubvudzo wekupedzisira vaZakaria, ko vamwe vari kuti varimi vadi kungopiwa iwo matitle deeds aya vakwanise kuashandisa kuti vachikwanisa kuwana zvikwereti pane kungoshandisa zvipfuyo?
Isu tinotsigira semusangano wavarimi totsigira zvikuru kuti kuve ne chinhu chinoita kuti varimi vagone kupasa chibatiso kana ikava iyoyo 99-year lease ichitenderwa kuti inogona kuiswa bond romurimi kana achiti ndada kuyazokwereta mari yakati kuti achiti inini ndikapa lease yangu munogona kuisa bond kunana Brazil kuzviri kuitika not pa 99-year lease, zviri kuitika pa 10-year lease. Saka zvinogona kuitikawo muno kuti lisi iyoyo ye99 years inogona kuita saizvozvo. Kana zvaramba tinokona nei kupa varimi matitle deeds anogona kuitira kuti varimi vagone kupuwa zvikwereti? Tine nzvimbo dzakaita sana kunana Mbembezi kuya kubva 1890 varimi vanogara kunzvimbo dzakaita sekunana Mbembezi tichibuda Mbulawayo tiri mudirection yekuenda kugweru varimi vaya vakapuwa matitle deeds muhurumende yevarungu yakare vachitendwa kuti matibetsera kuti tiuye kuno tichifamba nemi muchitiratidza pokufamba navo. Vakapuwa matitle deeds iko kuya kunana Mbembezi. Varimi ivavo nanhasi vane matitle deeds iwavo avakapuwa, aiitwa pass on from one generation to the other. Saka hapana wakatengesa munda, hapana wakatengesa itsu, lendi iyo ichiripo nanhasi. Saka zvinokona nei kuti varimi vedu vari kumaruwa vapuwe matitle deeds?
Mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro na Pastor Rebecca Makai pamusoro pezororo reista kuti rinorevei kuvatenderi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti zororo reista rinorevei kune vanotenda.
In Indriwe Praise Covenant Ministries, Minnesota muno USA, America, Easter ino chiriku pembererawo upenyu watakapiwa na Mwari kubudikidza nemwana wake Jesu, tichisangana sechurch na vana vedu, varume vedu, nesuwo madzimai tichirangarira zvatakaitwa na Mwari nekuda kweEaster.
Easter yakakosha sei muchitendero chechikristu?
Easter yakakosha nekuti hakusi kungopembera kuti Jesu akarorerwa pamuchinjikwa. Asi Easter yakakosha nekuti iri kutidzorera zvatakanga tarasikirwa nazvo. Inoramba ichiti yeuchidza kuti Mwari wakagadzirisa sei upenyu hwakanga hwafa sevanhu vakanga varaswa tisisina tariro. Asi Mwari kwakutinzwira tsitsi, kwakugadzirisa nyaya, kwakutipa mwanakomana wake mumwoga kuti abhadhare chikwere chakanga chiripo chekuti munhu aizokwanisa kuva neupenyu husingaperi, uye kuti munhu aizokwanisa zvakare kuti ave neumambo hwaakanga ambopiwa pekutanga paakasikwa pana Genesis 1 verse 26, 27 na 28. Saka Easter kudzorerwa zvose izvozvo zvatakarasikirwa nazvo.
Pane zvirongwa zvamunoita here kumusha? Tanzwa muchitaura kuti muri kuMinneapolis, asi pane zvirongwa zvamunoita kumusha here imi nekereke yenyu?
Uyu isusu tine madzimai atinoshanda nawo kuZimbabwe vanochengeta nherera dzakasiiwa navabereki vakafa neAIDS. Tinotumira mbatya, tinoshandawo zvakare tichibhadharawo mafizi evana, tinoshandawo namadzimai kumakurudzira kuti anzwisise kuti ndana mambokadzi vane simba rekumira vachidzidzisawo mamadzimai kutora zvinzvimbo zvavo muumambo hwaMwari. Nekereko yedu Praise Covenant Ministries iri mumufakose muHarare muZimbabwe imomo.
Kune mamwe madzimai akateerera pari zvino vangangonge vatadza kuwanikwa ivo vachienda kukereke dzavo. Nderipi izwi ramungavataurire iro zuva ranhasi remugovera weEaster?
Zvino ndinoda kutaura nderekuti Jesu waroverwa, musanyanya kunzwa tisina izvozvo chete, asi kuti farai kuti haana kuramba akafa, wakamuka zvakare, uye kuti ari kudzoka. Chati kunyanya kupemberera madzimai ndechekuti tiri kufara kuti isu vakanga vave nhapwa tava madzimambo zvakare taakutonga. Isu vakanga varifanwa kunge vari pazvigaro zvoumambo zvokutonga nyika ino tasimuka zvakare nekuda kwaJesu. Akafa akamuka pamwe chete nesu, uye agere pamwe chete naBaba ari munzvimbo yepamusoro tigere naye, hatisi pasi. Aiwa, saka rufu rwaJesu rwakatidzorera umambo, rufu rwaJesu rwakatidzorera simba. Pachivanhu ringange rimwe chete izwi, asi rikangosanganisa mbichana ndoti rufu rwaJesu rwakatidzorera power, rwakatidzorera authority, rwakatidzorera kutonga kwatinoti zvakare rulership, rwakatidzorera umambo hwatinoti kingdom. Saka tiri kunyanya kufara takapiwa makii. Farai muchiziva kuti simba munaro. Ndosaka Jesu akuenda akakuti simba rose rapuwa naMwari kwandiri ngaakuritambidza kwamuri nemiroya parinyika kuti mugova resimba pamusoro paSatani, nekuti musoro wake wapwanywa. Saka muri pamusoro nekuda kwaJesu akamuka.
Patinozonge tasvika pakumuka kwaJesu, zvii zvinotarisirwa ipapo?
Panotarisirwa kusimbiswa kwemunhu anonzi muKristu, kumira kune simba, kunzwa kuti kuziva nekunzwisisa kuti simba riri mandiri, kunzwisisa kuti ndakapiwa makii, kunzwisisa kuti chese chandinosunga pano panyika nekudenga chasungwa. Kureva kuti kana musati masunga pano panyika kudenga chisungwe, chamasungura pano panyika kudenga chasunungurwa. Makasirwa authority simba naJesu. Kumuka kwaJesu kureva kuti kana tikataura kuti Zimbabwe tinofatira rombo, ticharamba chingosafa. kushikata gona kutaura sama Kristu Simba rataka piwa tishitanga kutaura ati Zimbabwe ita simuka Zimbabwe ita la bread basket ya Afrika zakari kushika Zimbabwe ma Kristu tese ta simuka tashandi ta simba rekumuka kwa kafa rakamuta Jesu kwa kafa rini matiri kuita profesa ita msorote nyika yedu madzimai ndisu vanota kula chinerema chino kumuka kwa Jesu kutia kuzeta empowerment omukazi kuti usimuke uparasite pamusoro penyika yako Zimbabwe nyango dai ukaona zvakaita sei atifani kwese makristu taura zvakaoma nekuti takatwa simba naJesu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Rebecca Makai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu. Umo tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na Pastor Philip Mugadza vanove mukuru wekereke ye Remnant Church panyaya yekunze vari kuramba kubhadhara mari yekuchipatara kwavakarapwa kuparirenyatwa Group of Hospitals. Zvinonzi Pastor Mugadza vakati havana mari iri kudiwa inoita madhora 10 nemashanu kana kuti $15 vakaudza chipatara ichi kuti chipuwe mari iyi nemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Kuti tinzwe kuti ichi chokwadi here tabata ivo Pastor Mugadza. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 Pastor Mugadza.
Tinotenda icho ndo chokwadi chakazara neimwe nzira yakanditaure ndichidai kuti hakusi kurapwa kwandakaitwa inoi mari yekadhi chete nokuti vanga vasina mishonga saka vakagondinyorera list yemishonga yakaudinyorese ndinotenga asi kubhadhara uku ndo kuti ndifanira kungobhadhara chikadhi chete kana kuti ndeconsultation chete chete.
Saka imi muri kukundikana here kubhadhara $15?
Handitomborina mari yacho iyoyo. Zvotondinetsa kuti ndiite chikafu mhuri yangu nyaukuendesa kuchikoro vana vangu zvotondinetsawo zvekare nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Saka chipatara makachiudza kuti pamusoro penyaya iyoyo.
Ndakavataurira kuti imi handina kungouya nenyaya yekuti ndandarwara ndiri ndega. Asi ndakauya iri nyaya yekuti vakomana vehurumende maCIO ndo vakandirova ndosaka ndakarase ndakauya kuchipatara. MaCIO ndehurumende, chipatara ndechehurumende, saka ndakaona zvakangofanira kuti ndingavangogadzisana variko ivavo nekuti ndiri kuti ini vakomana vaita zvinhu izvi ndevekuofisi ya president. Saka ivo vanozviziva president kuti vakomana vavo ndozvavanoita, saka nekudaro handavangobhadhara havo.
Pastor Mugadza, vanhu vangataudzawo kuti chipatara chakatambira sei mashoko enyu iwayo?
Handisi kuziva nokuti havana kuzombondinyorera kuti vanditaurire kuti vari kuzviona sei kuti vanofunga sei pamusoro penyaya iyoyo.
Chii chakanga chaita kuti murohwe nevamuri kuti vakakurova ivava?
Ndakanga ndichiparidza ndiri paAfrica Unity Square, ndiri kupadyo neParliament, saka ndichidaro zvikanzi mhosva uri kuitira noise. Asi vanhu vacho vanzi vanoitira noise vacho hapana munhu akakombirena kuti tata noise pamusoro pechi pamusoro penyaya iyoyo. Asi ivo ndovakangofungira chete kuti tiri kuitira vanhu noise nekuti vanhu vanotsvaga mhosva nyange panenge pasina mhosva. Saka ndokubva vanditora vakandiendesa mupolice post yepanhikiri yepaParliament. Saka ndasvika ipapo mapurisa ese ndokumbvaudzwa nemasiya iwo zvikanzi budai muno nekuti tikaita zvatinoita kumukoma murume uyu hazvifaniri kuzoti azotaura kuti mapurisa anga aripo. Saka budai muno. Saka ndobva vabudiswa. Vakaburiswa vatanga kunditawo vachindibvunza bvunza Vadaro ndokubva mumukomana wemcia iwo ndokubva anditi vanhu vatadza pano kukubata nikati muchireva kuti chinyi zvikadzi mofanira kugara pasi ataure nemakamira ndikati akao zvino zvine zvinomusiyano upi wokundigarisa pa kuda kunditi ndigare pasi ndekutotanga ndakadini ndakamira pamuchire neni zvikadzi ayo ndofanira kugara pasi zvino ini nyaya yokugara pasi handifarire zvikuru iri nyaya yekuti mapurisa nemasiya iwo vanoenge vachida kukudzikisa vakuti vazviratidze kuti iwo vari pamusoro pako saka indakabva ati aiwa haritaitemaitiro akaita saiwayo indicharamba ndakadini ndakamira saka ndomarove akadini akanditamba mai kutanga zvikandigara pasi vanati aiwa kauya kuti ndogara pasi chindirova rimwe dama rechipiri kuita kuti zviri mushoko ramwari zvizadziswe ndokubva amboramba asi ndokubva azondirova futi zvandigara pasi ndakuamatara maviri ndikati aiwa iko zvita hachatogara pasi pacho chiki zvoda kuti dzoda kuti uite saka umwe wake ndomubva azomuti aiwa hachadaro chichimusiya kadi chimusiya akadaro
aiwa tinotenda zvikuru Pastor Mugadza nekuve nemi pachirongwa
tinotenda zvikuru mukoma Jonga nokutishedza uitaure pamusoro penyaya dzese
manga vakateerera kuna Pastor Patrick Philip Mugadza vanove mukuru wekereke Remnant Church pachirongwa upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mumaoko aBlessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa tinotenda Jonga sezvo riri zororo reEaster kudai rikaiti mbonzwe kambo kechitendero kubva kuna baba Charles Charamba kanonzi buruka. Kambo buruka kubva kuna baba Charles Charamba tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission Amairita Makarau vanoti vapa mapato ezvematongerwo enyika mavhiki maviri ekuzeya zviri kuda kuvandudzwa pamitemo yesarudzo. Mukuru wesangano revarimi vaPaul Zakaria vanoti vanotambira danho rehurumende rekuvandudza mutemo kuti zvipfuyo zvishandiswe sechibatiso pakukwereta mari kumabhanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Murare zvakanaka vateereri. Tukusiyai mina Chris Gande munau dzechindebele.